kovanu zvavazara
chihondo mfungwa chihondo mfungwa
kuita kuzara
chihondo mfungwa
kana wako anogona kupindwa
nemweya wekuba
national
chema da chema da chema vanhuvachinja pasina nguva havatazika mazvavanofunga havatatembeka kana trusta vese vazara hondo mupfungwa ko vanhu zvavazara chihondo mupfungwa chihondo mupfungwa kuita kuzara chihondo mupfungwa kana wako anogona kufungwa nemweya wekuba kuita kuzara chihondo mupfungwa chihondo mupfungwa vanhu vazara chihondo mupfungwa kana wako anogona kupindwa nemweya wekuba teerera unzwe masimptoms echondo mupfungwa zvinoita munhu abatwa nechondo mupfungwa anogona kungotsamwa asina kutukwa wegaibva wangoziva kuti chondo mupfungwa peujin achidrowa anogona kungorambira ragohwa kuita zvinobhohwa bhohwa kana kuenda asina mari kubhawa ko vanhu zvavazara chihondo mupfungwa chihondo mupfungwa kuita kuzara chihondo mupfungwa kana wako anogona kupindwa nemweya wekuba kuita kuzara chihondo mupfungwa chihondo mupfungwa vanhu vazara chihondo mupfungwa kana wako anogona kupindwa nemweya wekuba anogona kukuvengera chikafu chawatenga wega zvinhu zvake sowanda ngoita ari ega iwe uchingoti murudo murudo ko waziye hako kuti udori wega buda pamba hudzoke ndakunyenga bhebhi rangu taura kwausina kuswera kungozviva ko vanhu zvavazara chihondo mupfungwa chihondo mupfungwa kuita kuzara chihondo mupfungwa kana wako anogona kupindwa nemweya wekuba kuita kuzara chihondo mupfungwa chihondo mupfungwa vanhu vazara chihondo mupfungwa kana wako anogona kupindwa nemweya wekuba teerera unzwe masimptoms echondo mupfungwa zvinoita munhu abatwa nechondo mupfungwa anogona kungotsamwa asina kutukwa wegaibva wangoziva kuti chondo mupfungwa peujin achidrowa anogona kungorambira ragohwa kuita zvinobhohwa bhohwa kana kuenda asina mari kubhawa ko vanhu zvavazara chihondo mupfungwa chihondo mupfungwa kuita kuzara chihondo mupfungwa kana wako anogona kupindwa nemweya wekuba kuita kuzara chihondo mupfungwa chihondo mupfungwa vanhu vazara chihondo mupfungwa kana wako anogona kupindwa nemweya wekuba
oyo sha kuvenga shamwari yangu chihondo mupfungwa izia kunyeba kusagusikana chihondo mupfungwa izia saka kusarara chihondo mupfungwa futi chiva izia you know kili kili